Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ngube. Today on Live Talk, we are discussing the 2024 U.S. presidential election. This at a time when Vice President Kamala Harris has accepted her nomination to represent the Democratic Party. The Republican Party is being represented by former President Donald Trump. But first, Zimbabwe has been grappling with currency issues for many years, with valueless notes ranging from 1 million to 100 billion, and the country has gone through six different currencies since 2009. However, Canadian entrepreneur Ryan Luke Watson believes he may have found a solution with an accounting software. Reporter Keith Baptist has the story from Zimbabwe.
Canadian entrepreneur Ryan Luke Watson moved to Zimbabwe when he saw there was a need. When the country experienced hyperinflation, devaluing the local currency, the entrepreneur says he developed a system called Credex, where trust between people became the main currency.
Opportunity brought me to Zimbabwe, really. The need here is great for the kind of technology that I've developed. Transactions are difficult here because of the monetary challenges, the challenges with hyperinflation as well as currency scarcity. Seeing that from afar inspired me to come where the need is.
Credex is an accounting software that acts as a payment system designed to simplify transactions in Zimbabwe. Whilst the country struggles with the issue of dealing with change, Credex brings the ability to pay people or vendors without always having to use money. Chris Chisese, a customer who uses the software, says the app has made a difference. He says the software is easy to access on familiar platforms such as WhatsApp.
It's the missing piece that we have been missing since we have been struggling to get change and to transact between each other without high rates of transaction costs. So I've already have two accounts because it's very well because it's using WhatsApp, of which we are very familiar with WhatsApp.
Fortune Chassi, Zimbabwe's former Minister of Energy and Power Development, believes that such an investment by a foreigner offers a unique solution.
The product that is being offered by Ryan and company is coming at the right time because the central bank is also trying to respond to these challenges that the public is facing. And I believe that solutions to some of the issues we face are not to be left only to government, but also to private players.
Economists like Happiness Zengeni say technology is hard to access and there isn't enough awareness for the system to work.
Smartphone penetration rates are very low, so you would need technology to be able to push that. At the moment, village cooperatives use books. You'll need to then make them aware and actually have educational campaigns for them to learn that technology.
Upon arriving in the country, Watson saw Credex as a solution to address the daily challenges faced by people in Zimbabwe. He says the system he created can ease transactions as they commute to work using commuter buses, a preferred mode of transportation.
We have something that can really help the person who's just taking a combi ride every day and needing to get 50 cents change, and that's just a major pain point. People are literally
Whilst the government has released Zimbabwe's new currency that now includes coins and notes, change is still a problem. Although it is in its infancy stage, Watson believes his platform will help in addressing some of the challenges in the future. For Voice of America, Keith Baptist in Harare, Zimbabwe.
Vice President Kamala Harris called on Americans to join her to chart a new way forward as she accepted the Democratic nomination on Thursday, arguing her personal story and prosecutorial background made her uniquely qualified to protect their interests and beat Republican Donald Trump.
When I think about the path that we have traveled together, Joe, I am filled with gratitude. Your record is extraordinary, as history will show, and your character is inspiring. And Doug and I love you and Jill and are forever thankful to you both. And to Coach Tim Walz, you are going to be an incredible vice president. Taught us how to make gum. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
That was Vice President Kamala Harris speaking at the Democratic National Convention in Chicago yesterday. In Arizona, Republican candidate and former President Donald Trump criticized Kamala Harris's handling of security at the U.S.-Mexico border.
What Biden and Kamala have done to the families here with me and so many others, thousands and thousands of others, not only killed, also really badly hurt to a point where they'll never lead a normal life again. It's shameful and it's evil. I built hundreds of miles of this, by the way, as far as the eye can see. You look at the other direction, as far as the eye can see, and then I'd hear people say, oh, he didn't build the wall. We built the wall. We built much more than I was anticipated to build. It worked, and we actually had mountain climbers. As Kamala gives her convention speech tonight, she will not mention the victims. She won't even talk about them, although now that she sees us, maybe she will. She'll not say their names or express remorse to their families. Kamala says she wants to talk about the future. No, these people want to go back to the safe past. We don't have a future with open borders and all of the other problems this country has.
That was former President Donald Trump speaking this Thursday in Arizona. Let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined our show, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Back to our topic, some Zimbabweans say the idea of having a woman leading the United States is exciting. One of them is Senator Sengezo Tshabangu.
Siya kubongela okwenzakala eAmerica. Silokufisa ukuthi iAmerica njengoba beyibo abanikazi bedemocracy ukuthi bazavuma yini ukuthi uHarris abe ngu-first president we-America. Omama bayinsika yezwe, omama bayinsika yenhlabathi, omama bayinsika yama institutions wonke. Ungahamba ema church, yibo abahlanganisa ama church. Ungahamba ku wonke ama organization, yibo abalidayo. Omama indlela yokuhamba njalo indlela yokubusa. So i America sifisa nxa ingaba lo mama, silethemba lokuthi umama uzazwela ilunga laseAfrika ukwenzela ukuthi avule indlela zokusebenziselana lathi leAfrika, sikwanise ukuthi sithole indlela ezingela bandlululo ekwenzeleni amabhizinesi yethu, ukwenzela ukuthi ezomnotho zethu zaseAfrika zaseZimbabwe zithuthuke. So simfisela inhlanhla umama uHarris.
That was Senator Sengezo Chabangu from one of the CCC factions. Meanwhile, ZANU-PF Director for Information and Publicity, Mr. Farai Marapira, says ZANU-PF encourages all nations to empower women, and his party leads by example.
Isu sebatore ZANU-PF, zveku iswa komudzimai pa utungamira zvitsva kwatiri. Zvinhu zvatinoto kurudzirawo dzimwe nyika kuti dzirambe dzichiita. Isu seZANU-PF takagara kubva musangano uchigadzirwa tine mutemo wekuti tinosumudzira madzimai. Tinoda kuti madzimai awane mukana. Ndopa munoona chero our education system, chero mupolitics, maquota system, ekuti madzimai awane kuvandudzwa. So isu seZANU-PF tinoona kuti tine one of the most advanced systems dzeku sumudzira madzimai kuti vaende pazvinzvimbo zvekutungamira. Zvinotifadzawo kana vana America vachizama izvozvo. Zvekuti achakunda kuAmerica ndiani zvinonetsa, nokuti zvinozikanwa navana veAmerica kuti vachavhotera ndiani. Isusu tinongoti anenge akunda iyeye. Sebato reZANU-PF tine open door policy yakataurwa navamunangagwa yekuti tinenge takangomirira kushandidzana, kufambidzana neachatonga.
That was Mr. Farai Marapira, the ZANU-PF Director for Information and Publicity, speaking to Studio 7 in Harare. Barely 2 months away from the U.S. presidential election, both candidates will be taking their campaigns to different parts of the U.S. with a presidential debate slated for the 10th of September in Philadelphia. To discuss this issue, we are joined on the phone by Zimbabweans based here in the United States, Mr. Itai Marombeza and Mr. Innocent Ndenda. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you.
Thank you.
I will start with you, Mr. Marombeza. Your reaction to the DNC, which was concluded yesterday with Vice President Kamala Harris giving a keynote speech yesterday.
Oh, thank you. Thank you, listeners. My brief about the DNC that ended yesterday, I think from my assessment, it was an overwhelming success. And I think the Vice President, Kamala Harris, who officially accepted the nomination as the presidential candidate, did bring quite clear highlights in terms of starting off, obviously, about her personality, which I think is very key to this particular election, more so because of the other candidate, who is Mr. Donald Trump, who is also contesting on the Republican ticket. I think most people have been talking about the policies for the two different parties, but I think why the issue about personalities seem to be getting a lot of traction in the engagements that are we observe is because of the character of Mr. Donald Trump, which has, to a greater extent, given a very, a distorted picture of the party that he represents. And so that has become a very key aspect. The way he has engaged himself with the public, and most of the utterances, a lot of things that he has brought up, which, you know, transcends to be, to a great extent, much of it is a lies and so forth. So I think Kamala Harris tried to project that, which again becomes very key to the ordinary American citizens, that they need to have a president whom they can trust, who can spearhead the interests of the ordinary American citizen, who can connect with their aspirations, the things that affect them on a day-to-day basis. So I felt that that was something that he projected very well. Obviously, in terms of the policy of the Democrats, which is more to focus and uplift the livelihoods of the middle class, you know, which is a more of a bottom-up approach as opposed to the more or less down, I mean, top-down approach from the Republican Party. So I think generally Kamala Harris did very well to give a clear picture about what to expect. The Democratic Party is focusing in building an America for the future and not dragging it backwards on certain aspects that we find being projected on the other side of the aisle. And so I think it was quite an exercise. And I also had quite interesting remarks from the former Republican representative, Adam Kinzinger, mm-hmm. who, I mean, he literally projected a very clear description of how the Republican Party has been hijacked by Donald Trump. And I think he was very sincere in indicating some of the things that has, dragged the party backwards because of a cultic tendencies that have been exhibited by Donald Trump. So I think, those were some of the highlights that really resonated very well, I think, with the majority of Americans, particularly the ordinary Americans. So I think over and above, to me, it was a great success.
Thank you, Mr. Marombetsa. Vandenda, Manzava Marombetsa, Vachi Taura, Mashuona, say, Maonera Vakaita, Kupira Kemsangano, we DNC Uyu, Tina Shakare, Professor Masocha, Vapinda O Muchirongwa, Vacha Sotaura, Mushre, Ma Vandenda Vataura, Mnogona Kui and Rambere, New Vandenda.
Akamirira maRepublican vanomirira chokwadi nekuti pane zvese zvavataura hakusi kunyomba but handina kunzwa chinhu chavataura chepolicing chavataura kana chimwe chete uyezve tarisa kuti zvavari kupromisa vanhu Democrats nekuti ndo vane chimuti ndo vari kutonga why should you promise iwe une chimuti ingoitaka makore mana apfuura hapana chataona chinobatika you keep on promising mwana mudiki ndeye anonyembudzwa nesweet saka handione nauya vari kutaura yepersonality personality doesn't pay bills because bills are getting high inflation is getting high vanhu vanozvarwa vakasiyana ndosaka muchiona even bhibhlica ariko akuna naadhamu vaitouraya vaitorova asi mwari akaonekwa nekunovaita nekunovagadzika zvigaro kana nezvakawanda zvatiri kutaura ndezvekuti vanenge vane zvimwe zvinenge zvichionekwa zvinoita kuti vanhu vararame izvi zvokuraramira political correctness yekunyembera vanhu ndo zvataramba ivo vanhu vachiuraya on the basis yepolitical correctness tikatarisa mapolicies avo tichitarisa yehuman body yavanotaura yemadzimai kuuraya ikoko kwekuti munhu anoti mwana mukadzi ane 8 months 9 months ngaabviswe nhumbu That's killing a human already. Because at all, kana mwana ma 8-9 months. tutarisa hondo dzakarwiwa makore mana apfuura, those were the democratic policies. Vanhu ropa rakadeuka kuna na Ukraine, kuna na Israel, kuna na zvimwe zvinhu zvakawanda zvakakadyamana. Saka we are saying when the democrats are there, they might talk, mukuru ari kutonga uyo anogona kunge achitaura pamwe achipodza vaTrump, but kutaura nekuita zvinhu zviviri zvakasiyana, avo vari kutoita zvakaipa. Uyo anongotaura achityisidzira, but hapana hombe inorwiwa pasi pese. Saka tinoona kuti marepublicans vanomira nevanhu economy tikaitarisa enezvi payave nepayanga iri vaTrump vari muofisi, zvinhu zvakasiyana zvikuru chaizvo. Saka izvi zvekuti vanhu vanoita hype yekutaura zvinhu zvisingazoitiki zvaangofanire kuti because nenyaya yemedia also sometimes is there to cover up for people. Tinoona kuti media inenge ichitaura mune zvakaipa nekunyomba nekudi, but vasingatauri mafacts, because the bottom line is to have facts and then not personality. Because it's not about personality, it's about how people are going to survive by the end of the day. Ndozvinodiwa kuti mumwe nemumwe awana kurarama, awana basa, awana kudya.
Tinotenda vandenda. Prof Masocha, tinogamuchirai kuchirongwa. Taona DNC yapfuura, marepublicans wo akasarudzawo vaTrump kuti vange vachivamirirawo musarudzo dzemutungamiri. Kuchiendwa kumberi, what's next pakusvika kwasvika muna November, vamwe vanogona kunge vasinganyatsoziva kuti chii chichaitika kubva pazvava izvezvi.
Maonero andiri kuita ndokuti kubva pazvava izvozvizvi tava kuenda kunosvika kumaelection uko pachange pachiitwa marari akawanda anenge akanangana nokuratidza mutsauko mukuru zvikuru pakati pavaDonald Trump namai Harris. Mutsauko unosanganisira kuti umwe mudzimai wechidiki, unosanganisira zvekare kuti mumwe haasati ambopara mhosva dzakatongwa dzikakurumbira, kutarisa zvekare kuti unosapotewa navamwe vakuru vakuru vomupati vakambotonga novasina kutonga mazita mahombe ayaya atinoti maheavy hitters. Ndiani achirambwa zvekare navamwe nounorambwa navamwe vepati yake? Ndiani? Saka kwatakanangawoku ndinoona sokuti amai Harris rwendo runo urwu madhemokrats achakunda hongu vanhu vanogona kutaura pamusoro pokuti mareproductive rights, nyaya dzokusvodza vana nedzimwe dzakadii. Asi kana tiri vatendi vakristu vanoziva kuti kuna Mwari unogona kuzvimiririra, tadii kumborega kujaja, tisatungamirira Mwari, imire nechitsidzo cheAmerica chefreedom yokuti umwe nomumwe une kodzero yemuviri wake. Mwari uchatonga munhu iyeye, kwete isu kuti titi iwe wakakanganisapo, ko Mwari wozoitei? Saka ndinoona sokuti vaHarisi amai Harisi pavakataura nezuro vakamira navani ruzhinji rwacho vachitaura kuti the people. Ndiri mukoti kucalifornia uko ndandakamirira vanhu, kana ndazotonga ndichange ndakamirira vanhu marepublican mademocrats. Zvandinoona zvatisingavoni kuna vaTrump kuti vanomira navanhu, nokuti mberi kunoenda uko kusvika tinondovhota, apedza kunovhota zvese zvinenge zviri mumaoko avanhu. Ndivo vanopa vanhu vanotonga simba rokutonga. Handizvioni kuna vaTrump izvo. Tikatarisa zvekare pamari dziri kuiswa kuvatungamiriri vavava vamapati ava, ndinoona kuti mari yacho yakawandira kuna mai Harris kubvira pasuduruka vaJoe Biden. Madonna akabva aenda kuna mai Harris. Zvinoratidza zvoga kuti vachandobudirira mberi kunoenda uko vaTrump hongu. Vanogona kunge vane zvimwe zvavakanakiravo tingava zvepolicies dzavo idzi dzavari kuita. Asi kuti titike zvino, America haina mabasa. Tichikombera nenguva yavaTrump ndofunga tinoita nyaya yokuongorora zvimwe zvisizvo kuti tingangotsvaka kushora kusipo. VaJoe Biden nehurumende yavo vakashanda chaizvo pamakore apfuurawa vachitutsiravo zvaivapo kuna vaTrump. VaTrumpvo vane zvakawanda zvandinoona kuti zvichavarudzisa zvokuramba kuti maelection haana kuitwa nenzira yakanaka, zvokuramba kuinda kuinauguration kunopa chitanda kuti unotonga atonge todazve mutungamiri wakaita saye akati zvimwe zvinhu zvinogona kuvashore saizvozvo vatirambo mberi kunoenda ndinoona sekuti marepublic madhemocrats vachazama nopa vanogona napo kunika hunhu namaitiro namafungiro ava Donald Trump vangava vangangoda kuvaseparata kumarepublican separate vamire naivo chete nechimiro chavo vaTrump kuti munhu here ungazinga akunomiririra hurumende irole model yeAmerica here chaiyo namaitiro avo kana vava kutaura kubackground yatikati background check iya inosanganisira jaya dzokumakoti idzodzidzi ndo zvimwe
zvandinoona
zvinogona kuvarudzisa vaTrump.
Tinotenda vamasocha. Vamarombedza briefly, vandenda vataura nyaya yekuti pane here zvichikugona kunge zvichivimbiswa naamai Kamala Harris zvitswa sezvo vagara vari muhurumende. Muchidimbo mungavapindura muchiti chii?
Ndingangoti muchidimbo chakanyanya kukoshesa kuva mutungamiri anosusukidza zvido zvevazhinji vatingati vanhu vatinongotiwo waeveryday people, ordinary people, ndo vanhu vanoda kuti vaonekwe. I think chakakosha kuwandudza zvimwe zvagara zviripo zvanga zvichibatsira vanhu vasinganyanyi kuwana zvakanyanya, vashandi va ordinary people vanongozvienderawo kumabasa vari kuzama kuraramisa mhuri dzavo, kubudikidza nezvirongwa zvakaita sana Medicare zvinobatsirawo kuti vanhu vakwanise kuwana access to health vasina mari dzakati wandei. Zvirongwa izvozvo zvemasocial security zvimwe zvezvirongwa zvatiri kuti vacharamba vachivandudza zvinokwanisa kuti zvibatsire vanhu kunyange zvesecurity chaizvo. Nyaya dzekuva muzvikoro takaona tsaona dzezvekushandiswa kwezvombo futi dzakauraya vana vakawanda muzvikoro.
Tinotenda
security iyoyo zvinhu zvakakosha zvichada kuramba zvichivandudzwa izvozvo zvandiri kuona amai Kamala vacharamba vachizama chaizvo kuti zviitwe zvibatsire vazhinji.
Tinotenda vamarombedza. Vandenda, tichipendera chirongwa chedu chanhasi, mungasiya mashoko ekuti kudi mushure mekunzwa vamwe vachitaura in just a minute.
Rangu kuti chekutanga poshi pane zvese zvavataura mukuona kuti hapana kana policy yataurwa nyaya yekungotaura dzingori ngano vanga vari pachigaro kwemakore mana hapana kana chakabuda vakapita bhodha iri rakangodzamarara masvosve vanhu vachipinda maHarris vakapiwa mukana wekunzi ndimuchitungamira yekuti bhodha ridii motipa kana mapolisi amunofunga kuti todini nebhodha tiiamabudzi any solution not even one pavanga vari prosecutor pavari kutaura zvino kuti ukaenda kucalifornia unakemto kwese vanopopota vanhu vatema because she separated people from their family vachisungisa maboya akanyanya ndova vainyanya kusunga vari prosecutor vakasiyana nemhuri dzavo. Zvinoizvino mukaenda kuna California paground muchinobvunza zvisiri zvekuona pamedia munonozvinzwa zvandiri kutaura. Saka tinoona kuti kuvharidzirwa nenyaya yepolitical correctness ndo yawandisa but pasina chiripo iri nyaya dzemanyebo chete but isati tembe nemanyebo totemba nechokwadi asitoziva kuti sekutaura kwavamboda kuita ivo vachiti
no. Tinotenda vandenda, unfortunately nguva yedu ndo yabva yatiza. Tikaiti tende vandenda vamasocha navamarombedza nekupinda muchirongwa chedu chanhasi. And that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Tabakangu.